Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabu 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimboye mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti sadhika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza2023 uye vachakamirira mhinduro. Mutongi wedare reHigh Court Justice Esther Muremba vanozviburitsa mukutongwa kwenyaya yaNeville Mutsvangwa nezvikonzero zvavasina kudoma. Bazi rezveutano rinoti chirwere chedziwa chiri kutenderera munyika mazuvano achisi COVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboye mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti kunyanga hazvo sadhiki yakabvuma kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzanyamavhuvhu gore rapera dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka uye ikatambira chichemo chavo chekuti itarisise nyaya iyi haisati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo uye vachakamirira mhinduro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari muHarare vaChamisa vati kunyange hazvo African Union neSADC nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vakati dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. SADC haisati yatora matano ekugadzirisa dambudziko rokubirwa kwesarudzo iri kunyange hazvo yakavavimbisa kuita izvi. Vati zvichiteera sarudzo idzi vakanyorera kuSADC iyo yakavavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi vari kushushikana kuti nguva yafamba nyaya iyi isati yagadziriswa. VaChamisa vatiwo nyika haigoni kuramba ichiita sarudzo dzisina kujeka ndo saka vari kuda kuti SADC igadzirise nyaya iyi kuitira kuti Zimbabwe isarambe ichiita chiseko chepasi rose.
Takanyorera SADC vakatipindura vakati nyaya yedu vanayo iri mugango iri mudariro asi tikuona sekuti nguva yakuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo 2028 hakuna hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura.
Vati vanhu vayaura nenhamo munyika nekuda kwesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka vachiti kana SADC ikanonoka nemhinduro vana veZimbabwe vachatsvaga mhinduro pachavo kupedza matambudziko ari munyika.
Munoziva mhinduro inenge yanonoka inotevera ikateerwa isiko tova mhinduro isusu. Saka vanhu vemuZimbabwe tisu mhinduro pamatambudziko atinawo nokuti hatingaiti nyika ine upfumi hwakadai 60 mineral upfumi hwatinawo huri kudyiwa nevatoro.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reSADC panyaya iyi. VaChamisa vatiwo kunyange vakasiya bato reCCC vanoramba vari mutungamiriri nekuti vakasarudzwa nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rapfuura.
Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zveCCC? Hongu ndakasiya mushikashikaka asi ndichiri kungochaira. Nekuti kuchaira hazvire kuti unofanira kunge uchichaira mota ipi. Ini ndiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndiwo musauko uye ndiwo musiyano uripo.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakatopera uye bato ravo rave kuenderera mberi nekutungamira nyika.
VaChamisa kungotaura zvavo zvenhando asi maelection akatouya akatopfuura. Isu seZANU PF tokutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu ndosaka mchona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis madhamu tikuvaka vachingoti crisis vamunangago vari kungoenda mberi nekusimudza economy vachamisa vachingoti crisis crisis iri musoro mavachamisa
muspanya yaye kuti vachamisana vamunangagwa vataurirane kugadzisa matambudziko ari munyika vamarapira vati bato ravo rakasununguka kutaura nezvizvarwa zvese zvezimbabwe
vachamisa kana vari serious nekukurukura nezanupf vanoziva nzira yacho yazvinoitwa zanupf haina office mutv zanupf haina office muradio kwekuti wana
vanokunyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vaudza studio 7 kuti izvi zvinogona kuti vana vezimbabwe vagare pasi vozvitsvagira mhinduro pazvichemo zvavo vega
sadhaki hongu inobetsera ine peinosvika asi iyi nyaya ndeye vomuno muzimbabwe kuti vagare pasi voita hurukuro voona kuti nyaya dzaramba dzichinetsa nyika dzingagadziriswa sei
nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party dr uraya zembe vati sadic yakatokundikana pamusoro penyaya yezimbabwe vachiti vachamisa vanofanira kuramba vachishanda zvakasimba kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvisinei kuti vakasiya bato retriplec
saka mukana wakazara zvikuru kuna vachamisa kuti varambe vachiita zvematongerwo enyika munyika muno navanhu vose vari muzimbabwe vanofanira kutotarisa kuti toita sei kuti tigadzise dambudziko romuzimbabwe
kunyange hazvo sadic yakati sarudzo dzemuzimbabwe hadzina kufambisa zvakanaka muna nyamabvuvhu wegore rino utungamiri hwesangano iri huchange huchigadzwa pane mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kureva kuti sadic haichina matanho aichatora pamusoro pegakava resarudzo dzemuzimbabwe ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangudla.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Esther Muremba vazvibvisa mukutongwa kwenyaya yeNeville Mutsvangwa nevamwe vake vaviri vanoti Elias Majachani naSimbarashe Tichingana nezvikonzero zvavasina kudoma. Justice Muremba vanga vachitarisirwa nhasi kupa mutongo wavo pachikumbiro chamutsvangwa nevamwe vake chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Asi vanonzi vati nyaya iyi iendeswe kuhofisi yamabharani weHigh Court kuti ipiwe kune mumwe mutongi asiri ivo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara kuti tinzwe maonero avo.
Maitiro enyu vaZininga, nyaya dzevakomana vanotsinga mari mumigwagwa zhinji toita dzekunzwira mumapepanhau tingozva kuti kwasungwa pakati nhamba yakati nhamba yakati ichingowedzera ichingowedzera tichiteerera tinoona kuti vese vanoti vakapinda mudare for initial remand pavanotanga kunosangana nemutongi chekutanga vari kunyimwa chibatiso saka vese vari kuzopudzirwa nyaya dzavo zvinhu dzinozotongwa vachibva vari mukati
izvo zvinenge zvichimbotariswa zvacho ndezvipi kuti munhu abvumidzwe kubvisa mari yechibatiso
kana tichitarisa kupiwa kunoita chibatiso vanhu vanotarisa kuti mikana yekuti munhu achazokwanisa kuuya kudare iripo zvakadii kana kuti mishoma zvakadii kana mikana yekuti munhu anouya achizotongwa wakakura zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu ivavo vanopiwa bail panotarisirwawo zvakare kuti pane here mikana yekuti vangangoindafiya kana kuti kukanganisa mbowo dzanga dzichazopa ubou kana kuti kufakazi kudare zhinji dzenyaya dzinoona kuti mbowo dzatiri kuudzwa nezvadzo mapurisa saka mukana chaizvo wekuti mapurisa angazokanganiswa nevasungwa ava mushoma chaivo saka tiri kuratidza kuti pangangova paine chinangwa chekuti vanhu ivavava vagare vari mukati senzira yekuvhundutsira vese vangangoda kuita mabasa ekuchinja mari
tanzwa nhasi kuti mutongi wazvibvisa munyaya iyi pashandiswa vara rechirungu ranzi recused mungapatsananguravo here ipapo vateereri vanzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei kumatarihwo
vara rekuti recuse herself zvinongoreva chete kuti mutongi anenge azvibvisa pakutonga nyaya yanga yaiswa pamberi pake tarisa nhau dzakadai semiko inongotorwa kana vachipinda pabasa reutongi unopika kuti uchazoita pasina kutya pasina kuvhunduka pasina kuvhundukirwa saka naizvozvo kana munhu achinge aona kuti zvese zvaakatorera mhiko zvingangokanganisike pakuita kwake basa anogona kuti panyaya dai ndambosuduruka
vanga vari nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe nesangano reUnited Nations vasainirana gwaro rekuti vabatsirane mukuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvikwanisiro zvinokosha mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$420 million zvekuti vabatsire nazvo vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana 3.1 million vakatarisana nenzara. Zimbabwe inonzi yave kuda rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni matatu emadhora kana kuti $3.3 billion kuti ikwanise kukunda nzara nekuwanisa vanhu vose vakatarisana nenzara munyika. Nzara yegore rino iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kuvhota musarudzo dzemuSouth Africa kwatanga nhasi kuchipiwa mukana kune vari kurwara, vakaremara kana vachange vasingakwanisi kunovhota musi wesarudzo dzenyika yose idzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rino. Mukana wekuvhota uyu unonzi uriko kwemazuva maviri nhasi nemangwana uye vanhu miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 million vari kutariswa kuvhota. Zvinonzi vashandi vesangano rinotungamira sarudzo muSouth Africa vanenge vachifambira vanhu ava vachivavhotesa vari mudzimba dzavo. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwenyika zvakatovhota kare zviri munyika dzazvigere. Asi masangano akawanda anoongorora zvichabuda musarudzo anonzi ari kuti rutsigiro rwebato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rwadzikira zvekuenda pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana izvo zviri kuita kuti vati bato iri rinogona kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nemamwe mapato kana rakasakunda zvine mutsindo. Bazi rezveutano riri kuvimbisa veruzhinji kuti zvirwere zviri kutenderera munyika zvakada kufanana nezvirwere zvedziwa kana kuti flu zviri kukonzerwa nekutonhora kuri kuita kunze munguva ino yechando. Mugwaro rarakaburitsa nezuro, bazi iri rinoti nguva yechando inozivikanwa zvikuru nekukwira kwezvirwere zvedziwa richiti veruzhinji havafanirwi zvavo kutya nekuti zvirwere izvi hazvisi kukonzerwa necovid-19 kanawo imwe mhando yechirwere ingadai iri itsva yaveko. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga muKenya dzinonzi dziri mushishi kuona kuti dzingagadzira here mishonga yemunyika iyi inorwisana neuturu hwenyoka senzira yekuderedza ndufu dzinokonzerwa nekurumwa nenyoka. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi maviri vanorumwa nenyoka pagore muKenya, vanofungidzirwa kusvika kuzviuru zvina vachifa, zviuru zvinomwe vachiwana matambudziko muutano hwavo. Vanhu vaungana nhasi muguta reRafah parufu rwevanhu makumi vanosvika makumi mana vakaurayiwa nekukandwa kwakaitwa zvombo zvemuchadenga neIsrael munzvimbo inogara vanhu vakatiza misha yavo. Mauto eIsrael atenda kuti ndiwo akarwisa akati akarova chivakwa cheHamas nekuuraya vakuru vaviri vechikwata ichi. Imwe nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo Dr. Menas Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kusununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobva mukubatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshura vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Patishiya zvikoro. Kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi chii. Sewage system yakanaka, tangachitoi discuss ne senior management. So that we I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvizvingaitwe kuko. Kwasara madisitiro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma. Then we have got kuchiredzi uko kumasvingo. Then we have got two madisits ari mushamba ne Mount Darwin mumacentral. Ndo masara mune ma main problems. Otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti kupararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kolera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhoresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhorisana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano kana ari mapati kana iri michato kana mafuneral kana tichimhorisana toita kana mafistbump anonzi newechidiki kubhigana, torega kumhorisana nekusheka namahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisasheye maspunu yamboshandiswa neuyu yashandiswa neuyu foku nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwe azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa yabva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano Recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirikuwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingati pachiyungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinove anoti madrivers ekorera.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo, DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Tinoromba vateereri, iyo yanga iri nhau yakanangana nekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere chekorera. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zororo reMemorial Day apo nyika iyi iri kurangarira nekukudza vakafa vachirwira. Vachitaura vari kumarinda eArlington kunovigwa magamba mudunhu reVirginia, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatenda vose vakafa vachirwira nyika yavo nechinangwa chekuunza utongo wejekerere pasi rose, vachiti rusununguko harusi chinhu chinongowanikwa nyore asi kuti chinhu chinotorwirwa uye kudzivirirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wandewe Studio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Memorial Day inorangarira magamba namauto akafa achirwira kana kushandira nyika yeUnited States of America. Saka vanenge vanhu vachicelebrate their lives, vachikudza mabasa akaitwa.
Kucherechedzwa kwezuva iri kwakafanana nezvinoitwawo kuZimbabwe here?
Hazviendwe zvazvo kuHeroes Acres kuZimbabwe. Zvasiyana nokuZimbabwe kwokuti kunoitwa mabiko kuHeroes Acres anenge achirangarira magamba, ende kazhinji magamba anenge achinyanya kucelebratewa ndiye anenge akaradzikwa ipapo paHeroes Acres, anenge aine marengi makuru aya. Zvino kuno kumunhu wese akarwa unongopuwa rukudzo, unongopuwa kurangarirwa. Uye ndinoona hangu kuti kuZimbabwe Heroes Day hainyanyoreva zvakawanda kune vanhu, nokuti vanhu vane vachingori mumatambudziko nokusuwa zvakarwirwa zvacho kana kuti zvinenge zvichifanira kucelebratewa hazvinyanyi kupembererwa sokuno. Kuno kuvanhu vese, chero vanhu vari muZimbabwe, vanobuda mudzimba dzavo vachienda kunoona mafireworks, vachigocha nyama dzavo, vachingorangarirawo magamba. Saka ndomutsauko wandoona.
Dr. Gwekwerere, imimi nemhuri yenyu muchapemberera zuva ranhasi nenzira ipi?
Isu nemhuri yedu pano nevamwe vavasidzani nevamwewo madzitsawiri anobva kumusha kwedu kuZimbabwe, tichasangana masikati tombogocha-gocha vanhu vachidya, then kana rorereka zuva tozoenda kunoona mafireworks tichipemberera Memorial Day.
Chizvarwa cheZimbabwe vachigara mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kwakare kuFlorida natanonoka wande weStudio 7. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 masora sevo adiwa hama neshamwari vateereri, ndinoda hangu kumbotaura nenyaya yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, kuti anenge achindomhanghara achiti arohwa ndiye anosungwa nokuda kwokuti iopposition party. Anenge arova acho aakutobudikira akunzi haana mhosva. Zvinhu zvinoita here izvozvi? Kunyange mapurisa acho anosungaka, unosungwa munhu ane bhandeji mukumbo wechisiyo munhu asina kana chironda. Zvingava kuitawo here kunoitwa ukoko? Mutemo acho mutemo rudziwo. Inini ndinonetseka navanhu veZimbabwe kuti vanhu ava vanoita zvese izvi vanoita izvi vanhu vanofunga rugare rwamangwana here kana kuti vanodawo kugarika here zvinoita vamwe vanhu? Tiri munyika ipi? Hamusi kuona zviri kuitika here hama dzinodiwa? Nzwisisaiwe zvoongorora zviri kuitika. Ndatenda hangu ndiri baba adzi.
Mashoko mamapiwa naTavonga mukungurushi kuno kuShiredzi yakamirira vamwe vabereki. Tiri kuchema nevabereki nemashoko akasiya taura vamuna ngagwa vachiti vanoda kutorera vanhu munda kuno kuChiredzi. Apo takavabvunza pachena kati munda iyi munoda kuidini? Vakati ivo vanoda kurima sora. Vakati toda kuti usvike gore ra2030 zvinhu zvachinja. Hatizivi here kuti kuita werekoko? Sevabereki tiri kuchema. Apo vachitaura ivo mashoko evanyepo vachiti kana vatambisa vanhu kuno kuChiredzi kwaSvilonga kuzvigwedziwa zvipinda muna Chingele vachavaendesa kumapurazi kwaManyatela. Apo vachitaurira futi vagari vekwaManyatela tela kuchingwisi kuti kana tikakutamisai tichakuendesai kugona renzoo. Apo vazhinji tiri kuzviziva kuti manyepo kugona renzoo hakambofu paendeswa munhu nekuti ndikufuna
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, chikwata chemadzimai chemutambo welacrosse chaimirira Zimbabwe kumakwikwi emukombe weHeritage Cup akaitwa kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica mukupera kwesvondo chakaita zvakanga zvisingatarisirwe nevakawanda mushure mekupedza chiri pachinhano chechina panyika makumi matatu dzairwira mukombe uyu. China ndiyo yakasimudza mukombe weHeritage Cup mushure mekurova Latvia. Tavoka Ngube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe Heritage Team ichi chakaumbwa nevasikana vaviri vanobva kuZimbabwe, Tariro naTapiwa Kandemiri, avo vanove vanasikana vemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri uye vari vatambi vepamusoro vemutambo uyu. Tariro anoti afara kuti vakatamba vakapedza vari pakati kwezvikwata zvina zviri pamusoro zvisinei nematambudziko avanga vakatarisa sana nao.
Ndugu kufara kuti ini nasisi wangu patakatanga kugadzira chini chaine kana kuchita wana ere vanhu vanoda kutamba tenzirangani tichasvika sei koko mauniform tawana kupi asi vanhu vakawanda vachibatsira kutisvika panapa patiri tauya neshamwari dzedu.
Mumwe wevatambi vechikwata cheZimbabwe Tandi Chisango akabva kuDallas kuTexas anoti afarawo kuti pave nechikwata cheLacrosse chinomirira Zimbabwe. Murairidzi wechikwata ichi Mark Mozaya anoti akashamiswa zvikuru nematambiro akaita vasikana ava achiti vakanga vasina kunge vawana nguva yakareba yekugadzirira vari pamwe chete.
We didn't really get a chance to play. Everybody met on Friday.
Hatina kuwana mukana wekugadzirira. Takasangana musi wechishanu tikaita musangano padande mutande reZoom tikataura nezvataida kuita. Vasikana vari muchikwata vanogona mutambo uyu uye vatamba zvakanaka vakabatana.
Tapiwa Kandemiri akavimbisa kuti gore rinouya anoona chikwata chavo chichisimudza mukombe weHeritage uye kutonokwikwidza kumakokwikwi epasi rose emutambo uyu.
Nekuhwina kwataita kubudirira tipa namba 4 pagore retanga zvinototibatsira because hatone vanhu vakutoti gore rinouya tida kutamba nei. Saka gore rinouya tenzidza kuti this year, first year takapinda tii number 4, next year tukia tii number 1.
Mumwe mubereki wekuZimbabwe aivepo achionawo mitambo iyi amai Irene Bepete vakakurudzira zvizvara zveZimbabwe zviri muAmerica kuti zvitsigire chikwata ichi gore rinouya.
Tiri kuona kuti vasikana vedu ava vanyatsotimiririra senyika yeZimbabwe zvakanaka chaizvo. Tinongokurudzira kuti varambe vari gemu irori kuti ichidikiwo varambe vachionawo kuti gemu iri rakakosha sei. Ngekuti ramangwana tidiki pese twasikana twatiri pano twatomotivhesheni kuti vatambo mitambo iyi.
Mumwe mbereki ane mwana anotambawo lacrosse akauyawo kubva kuDallas mudunhu reTexas amai Chisango vanoti vanofadzwa zvikuru nekuti pave nechikwata chinomirira Zimbabwe mumutambo uyu mumakwikwi makuru akadai. Vachikurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica kuti ibude ichitsigirawo vasikana ava. Makwikwi eHeritage Cup anoitwa gore roga roga aunganidza nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira China, Israel, Jamaica, Mexico, France neGermany. Chikwata cheZimbabwe ndicho chega change chichibva kuAfrica. Nyika dzakawanda dzakakwikwidza makwikwi eHeritage Cup aya dzakaashandisa segadziriro yemakundano epasi rese eWorld Lacrosse Championship egore rino ayo achaitirwa kuyutika muguta reNew York muno muAmerica. Makwikwi eHeritage Cup aya akanangana nevatambi vemutambo uyu vari muno muAmerica nechinangwa chekushambadza mutambo uyu kuunganidza mari pamwe nekuunganidza zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Muchirongwa chedu cheLive Talk naHPM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panguva yevaimbo yemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vari kuvimbisa vanhu veZimbabwe kuti vasarasa mbereko panyaya yesarudzo dzavanoti dzakabirwa kana kuti dzisina kufambiswa zvakanaka muna 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0301, dzinodzokora 0318. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbo ya mutungamiri webato re triple C, vanaoson chamisa, vano tisadika esate ya gazirisa dambu zikore kubirwa kwe saruzo za 2023, uye vachaka mirira minduro. Anakone kaine mufaro, dini wenyu jonga kande miri, ndirimu Washington DC, ndo kusemi na tavoka ngube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhla ka 27 kwenkwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isiqokoqela sendaba ikulungisa ukhetho kweZimbabwe. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho nokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngoAugust 2023.
Owake wakhokhela ebandla liphikisayo leTriple C umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula leSADC seliphendule incwadi alilobela zona. Ekokela ngempu ekhonona ngempumela yokhetho lanyakenye kathokoza ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Nxa sithi siyayikhangela le case eka Mtakamtswangwa ukuthi kathi uMahluli okumenza ukuthi athatha amazwi ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise ukhona ukutshaya amazwi lapha.
UMahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mtswanga usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esigodlweni seState House.
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu.
Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisi ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho inengi elizavota ngolwesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake wakhokhela ibandla liphikisayo leTriple C umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula leSADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba leZimbabwe, kodwa uthi lethemba lokuba lolu daba luzaxazululwa kungakafiki ukhetho luzayo olomnyaka ka-2028. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnumzana Chamisa uthe ihlanganiso yeSADC lomanyano we-African Union izanikeza umbiko weqiniso ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo zize zithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Uthi ububi bomnotho bubangelwa yikuthi ukhetho aluqhutshwanga kuhle nyakenye. Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi iSADC siyaphendula ezinye incwadi azilobayo, kodwa udaniswa yikuphuza kwabo ukwenza lokhu.
What is clear is that the request to SADC.
Sifuna ukuba bazongenela kudaba longahanjiswa kuhle kwekhetho okwenzakala kuleli. Udubo ngokuxelwa kukhetho yikuvasha kulethe indubo esifana lohulumente ongafunwa loba ngubani, njalo esehluleka ukulungisa indubo zabantu.
Amazwi la asekelwe ngowayeyisikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba othi ilizwe alimanga kuhle ngalokho kufanele kungenele amazwe awe Afrika.
Uveze sobala kubana iZimbabwe kulodubo mayelana lokhetho olungayenzwanga ngendlela ezisemthethweni okuyinto okufanele ilungisiswe ikakhulu ke esikhathini esikiso. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho nokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngoAugust 2023. Yebo ke abanye singabe savotela kubana siye eParliament abantu kwahlonitshwa. Kodwa kufanele kuhlonitshwe ke ukubana ke kwavotelwa umongameli Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi indubo ezibhekane labantu bezimbabwe sezifuna ukuba kube lokukhumisana umlotha abamabandla ezombusazwe labezinkonzo abacubungule lolu daba ukube lesisombululo. Umnumzana Chamisa yena owachiya ibandla lesisisinyakenye esithi selingenelwe impehlane uthi lanxa wasuka ebandleni lesisis ukhuluma njengomuntu owavotelwayo ngomnyaka ka-2023 uthi uhulumende okhona ubambe okwesikhatshana nje kusalungisisa impumela yokhetho luka-2023 uthi akumelanga u-2028 afike ungalungiswanga athi yikuqilibezelwa okwenziwa ngo-2023. Kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe umnumzana Chamisa udinga ukuphuma kumaphephandaba nje kuphela esithi indaba zokhetho sezedlula esithi isadaki ayilani lalokho osokusenzakala eZimbabwe.
As far as we're concerned, first and foremost, Mr. Chamisa is an individual who speaks his personal opinion.
UChamisa ukhuluma umbono wakhe, lilungelo lakhe. Akuchiloyo bachona bekutsho. NjengeZANU-PF ukhetho soladlula awusela okunye. Nxa esithi kukhona ukuhluphayo awusadingi sadik lapha.
Umnumzana Marapira uthi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana nomongameli Mnangagwa, uyazi lapho ukulama office awebandla leZANU-PF. Ukhuthaze umnumzana Chamisa ukuthi ame ukusebenzisa intatheli zindaba alande umongameli welizwe mathupha. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network umnumzana Thedi Ncube uthi ukusobala ukuba umnumzana Chamisa ulokhu esafuna ukuphatheka kwezombusazwe kodwa esithi akaboni ukuba isadak izangenela kwele Zimbabwe ngoba umongameli Mnangagwa esesiba ngumgcini sihlalo walenhlanganiso ngoncwabakazi.
Inkulumo kamnumzana Nelson Chamisa inkulumo yokudlala nje, inkulumo yokuchaza abalandeli bakhe. Iqiniso uyalazi, uyakwazi ukuthi wadliwa ngokhetho oludlulileyo ngo-2023. Uyakwazi njalo ukuthi ngabe wayelensolo ngendlela ukhetho lwayenziwa ngayo. Kwakumele ayenzeni, kwakumele ehambe ema-courts eZimbabwe, ehambe e-constitutional court. Akakwenzanga lokhu ngoba wayesazi ukuthi wadliwa, njalo wayesazi ukuthi kalabo fakazi bokuthi ukhethwa luyenziwa ngakuhle. Kodwa nje ukukhuluma ngesadiki namuhla yinkulumo nje eyokulibazisa abalandeli bakhe ebatshela amanga.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Umahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mthwangwa unkosikazi Esther Mremba usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esikolweni seState House. UMremba wazise namuhla ukuthi usesuka kuleli cala njalo ugatsha lwezemithetho soludinga ozaqhubeka ngalo. UNeville Mthwangwa ubotshwe kumaviki amathathu ayedluleyo esetheswa icala lokutshintsha imali ngokungekho emthethweni ulokhu evalelwe esitokisini ukusukela mhlaka-8 kuyonalinyanga. Ubekhangelele isinqumo sokuthi uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba iziphathamandla zogatsha lomthethwandaba zithi uMramba ubebizwe ngumongameli Mnangagwa esikolweni seState House lapha kade okulomnangagwa lonina kaNeville uMonica bembuza ukuthi kungani icala leli lithatha isikhathi eside lingelasinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungeleza imithetho umnumzana Ngqobani Sithole.
Okokuqala ukuthi akulanto emangalisayo ngokuthi umahluli esingabathi ngu-magistrate kumbe ujudge athi yena ikhesi enje angikwanisi ukuthi ngiba. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo lathi amagqwetha siyakwanisa ukuthi sicele ukuthi umahluli asukume engezwa indaba yona leyo okwezizathu ezimbalwa. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi ijustice kumele itholakale isenzo
kwenziwa ngendlela ecacayo. Nxa kuyukuthi uMahluli uthena use recuse ukuthi azwe icase kumele anike izizathu. Izizathu zangkhona zwe izizathu ezibambekayo emthethweni ngoba uyabe sesithi yena ukuthi ngizwe icase le ngendlela yona leyo lezizathu zonezwa lazo kuyabe compromise justice. Kuyabe compromise justice in the sense yokuthi uyagcina evalela umuntu okumele ukuthi aphume kumbe ekhipha umuntu okumele ukuthi avalele. So it is proper, actually it is encouraged ukuthi uMahluli nxa ecompromise achiyane lodaba, nxa angachiyana lalo omunye ongekho compromise abuye aluthake over.
Khona nxa kuyukuthi uMahluli uyabe ezachiya udaba, uluchiya sekusibanga siphi? Ngoba lapha siyabona ukubana uMahluli lo uqale wayathatha sibili isikhathi wathi ngemva kwamaviki phose amabili wabe sithi yena hayi usefuna ukuthi ame eceleni achiyane lodaba lolu.
uMahluli akula anto emstopayo ukuthi athi udaba lolu sengiluthiya, uyakwansi ukuluthiya eqalisa nxa kuyukuthi into yangikhona yena leyo emenza abe compromised yinto evele yamehlela eqalisa udaba. Kumbe ethi sephakathi kube lento ebuyayo emvimbezela ukuthi adile lalo daba ngendlela efaneleyo, uyakwanisa ukuthiya. Kodwa in this particular instance nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa ukuthi kathi uMahluli okumenza ukuthi athatha amaviki amabili amathathu ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise kuba yinto engathi i-chairman's kukhona uku-chairman's lapha. Nxa kuyukuthi kunjalo then it means ukuthi i-justice yethu isi-compromise engakwakwazi ukuthi kumele kumbe kakumelanga azwe indaba bekusenzakalani behind the doors.
Sekulombiko yokuthi kungaba kulokungenela kwezombusazo, ikakhulu sisizwa kuthiwa uMahluli lo ubeke wa abizwa ngumongameli.
Lokhu ke yikho okwethusayo. Umhlaba wonke jikelele akwaza kwenzakala into enjalo. I-judiciary independent, i-executive ilawayo amandla. Actually kulento okuthiwa yi-separation of powers, checks and balance, kuyabe sokusitsho ukuthi khonapha amandla kaomunye akwanisa ukuthi atheswe ngomunye awahlulele ngendlela ethize. So nxa sokukuthi kube lento enjalo the serious constitutional violation.
Mnumzana Ngqobani Sithole yingcwethi ecubungula ezemithetho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. eleZimbabwe selibambane lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations ekubuthaniseni izigidi ezingamakhulu amane lamatshumi amabili amadola emelika i-$420 million eyokuphathisa abalambayo. Umphathintambo ezabelo mnumzana Daniel Garwe ubhalelane phansi isivumelwano lesi loqoqa inhlelo ze-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Callon. Umphathintambo ezokulima umnumzana Anxious Masuka kusikhatshana esedluleyo wazise ukuthi iZimbabwe idinga imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola emelika eyokuphandela abalambayo elizweni lonke abayizigidi phose eziyisichiyangalombili 7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlelancube.
Isivumelwano lesi sihle njalo siqhakathekile, siyadingakala kakhulu ngalesi sikhathi kulendlala engaka. Inhlanganiso yezizwe United Nations iyathembakala emhlabeni, ngakho ke ungabambisana layo emsebenzini onjengalo kulula ukuthi uzuze imali kulanxa wena uzenzela wedwa, ngoba iyathembakala ekugcineni izimali, iyathembakala ekugcineni izinto, ikwenza umhlaba wonke jikelele, ikwenza kuso sonke isikhathi umnyaka lomnyaka. Ngakho isiyabale experience njalo yokuqoqa izimali zona lezi, iyayazi iminyango lapho uqoqodwa khona ukuze uthole usizo. Ngakho ke lesivumelwano sizasiza kakhulu ekulwiseni indlala eZimbabwe.
Nxa sikhangela ke isikhathi isivumelwano lesi esize ngaso, abantu bevele sebekhangelane lodubo, singathi sibuya ngesikhathi esilungileyo na?
Bekuzaba kuhle kakhulu ngabe lesivumelwano kwenziwa ezinyangeni ezidlulileyo kodwa kwaphuza ngoba abantu babelokhu besazi ukuthi uhulumende uza kwenelise ukulwisana nendlala le elizwe elaliyibona isiza. Waphuza kuhulumende ukwazisa umhlaba ukubeka isicelo sokuthi ancediswe ukuze abantu beZimbabwe bangabulawa indlala. Siyethemba ukuthi eminyakeni ezayo kuyisifundo esikhulu ukuthi asoze kuphindakale khona lokho, kuzacelwa masinyane kuyekele ukupolitikwa ngempilo zabantu ngokuba abantu bangafa baphele du bebulawa indlala ekade ingavimbeleka. Kanti ke okunye lanxa sekuphuzile kanje kuzathi ukuthi kusacelwa imali yena uhulumende weZimbabwe ufanele ukuthi akhiphe kwesathi isikhwama abe esiza abantu.
Ekwabiweni okokudla kanye le mali ezabeleni zonke zelizwe, yiziphi izinto ekufanele ziqakathekiswe ukuze abantu bonke baphathise?
Into eqakathekileyo ukuthi kubhalisweni kubhaliswe wonke umuntu angabi khona lo yedwa ongatholi ukudla kumbe ongabhaliswanga. Ngike ngabona ku-television omunye olesihlalo ekhuluma ngokuthi akungancitshwa muntu ukudla, kodwa wasethinta enye indaba engethusileyo wathi noma ngubani obhalisayo kabhalise wonke umuntu, noma iphathi ebhalisayo kayibhalise wonke umuntu. Leyo ukuthi iphathi yabhalisa abantu abalambayo ingethusile kakhulu, ngilethemba ibathusile labantu beZimbabwe jikelele ngokuba kasikukhangelela ngalokho. Iphathi ingaqalisa ukubhalisa abantu abalambayo, izabhalisa ama-supporters ayo ichiye bonke abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ekhokela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubesecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisi ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho. Inengi lizavota ngolwesithathu. Bekunemihlangano yamabandla ancintisayo ehlukeneyo ngempelaviki egqiba imikhankaso yokhetho. Inhlanganiso eqhuba uphenyo e-Afro Barometer yethule umbiko isithi inengi livota lijonge ukuthola amandla kagesi elizweni ukuqeda inkohlakalo lokuthola imisebenzi. Ukuze sizwe ukuba amalungiselelo alolukhetho aqhubeka njani njalo iwaphi amabandla azwana amandla, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubunguleza umbusazwe.
Indlela ophakame ngawo umfutho kulolu khetho ucishe ufane nokhetho lokuqala luka-1994. Abantu bazimisele ngendlela eyisimanga ngoba nalabo abaqala ukuvota i-youth kakhulukazi siyibona iphokophelele kakhulu ukuthi ivote. Kukhanya isasasa likhulu ngendlela eyisimanga msakazi. Kunamaqembu amatsha amaningi la azobeqala ukuvotelwa. Iqembu elisukela gqama noma lilithasha kunawo wonke nje amaqembu kube umkhonto wesizwe party lona oholwa nguloya mongameli umnumzana uGedle Hlekisa Jacob Zuma. Ilesa saselikhulu ebantwini kakhulukazi kuprovinsi yakwaZulu Natali, iGauteng, iMpumalanga. Ungasho ukuthi liqembu elidala kodwa ke abantu kukhanya balithandile. Akhona amanye amasha, ibhosa lena eka Musi Maimani lo wayelida i-DA ngo-2019 ne-Action SA eka Mashaba. Ngamaqembu amasha wonke lawa azobeqala ukungenela ukhetho, kodwa ke eliyilona elihamba phambili kakhulu kuwola amasha yiwo umkhonto wesizwe. I-ANC ngokocwaningo oluningi asiyiboni ifika ku-50%. Kodwa ke amaqembu angu-4 ayiwo akhanya encintisana kakhulu, yiyo i-ANC ne-Democratic Alliance ne-EFF leka Malima nomkhonto wesizwe engathola ngaphezu kwe-10 ekhulwini, ngaphezu kuka-10%. Ikusasa lalelizwe lizo decidwa yila maqembu awu-4 amakhulu. Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45%, kunenkolelo futhi ukuthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane okucatshangelwa kakhulu eIFP inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi. Nayo iAction SA leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa namaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ngamanani kukhanya ukuthi ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma iEFF. Kodwa ke lolu khetho lukhanya ukuthi aluzi ukusibuyisela iANC le besiyazi ebinamandla amakhulu. Kukhanya amandla kaANC kulolu khetho azoncipha kakhulu kunalokhu obekujwayelekile kwiminyaka engu-30 ledlulileyo.
Sesikhangela abeZimbabwe abahlala khona ngapho kwele South Africa ababheke lolu khetho ngabomvu, ungathi bafisa ukuthi ngabe agelezela ngapi?
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu ngoba abantu beZimbabwe sebeyibona ungathi idla mgani omunye, ilala ngubo yinye neZANU-PF, okutshengisela ukuthi mhlawumbe laba abangase bavota abangaba nalelo thuba lokuvota mhlawumbe bengavota kulawo maphathi.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule zombusazwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezempilakahle, umama oyedwa kwabayisikhombisa uyaphazamiseka ingqondo ngemva kokubeletha kubangelwa ngumkhuhlane othiwa yi-postpartum depression, kutsho abezempilakahle. Bathi lokhu kwengezelelwa zinhlupho ezidalwa ngumumo wezomnotho okhathaza umoya. Odokotela bathi lomkhuhlane ulakho kubangela ukuthi umdlezane azibulale kumbe abulale usane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi lo ngumkhuhlane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizathu kumbe ukuphela amandla. Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo. Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe uwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo. Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle engqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo awusomkhuhlane o esithi khona ungabamba umuntu ambambe impilo yakhe yonke, hayi, ngumkhuhlane nje oyandukuya ngesikhathi naleso sanda kubeletha, but ama-hormones la pregnancy nxa ephela siyanduka ukuthi abaningi kuyaphela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama unkosikazi Lukiyatu Mthivu othi abagula lomkhuhlane bengaba yisilinganiso sokulu-15% ekhulwini, i-15%.
Ezibhedlela zethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15% abantu babuya belomkhuhlane lowo. Umkhuhlane lowo ujayele ukuhlasela abantu ababe belodubo, ama problems ezindlini loba ipressure nje, ikakhulu abantu emankazaneni. Umuntu angazithwala kungela muntu ovumayo ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo. Engazithwala futhi angabeletha uyabe sokuyinto eyabe silokhu iphindaphinda nje isenzakala. Ulakho futhi ukuthi ucine umkhuhlane lo usumhlasele permanently.
Unkosikazi Mthivu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we-postpartum depression.
Ukwenza kwamuntu lo kuyabe sokujinjile, uyakwanisa ukuthi abezonda, kwesinye isikhathi uthabile azizwe engumuntu osengasela themba emhlabeni, azizwe vele sengasela ncedo empilweni. Uyakwanisa njalo ukuba ngumuntu odla kakhulu le ahle okulutshwane kakhulu, njalo umuntu lowo uba lemicabango yokuthi azilimaze yena o alimaze umntwana. Bonke omama ababelethileyo bafuna ukunanzelelwa bakhangelwe.
Inkosikazi Amahle Ngulube, umhlalo wokubulawayo, uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha, kodwa bathola usizo.
Saqala sithi umuntu uyazenzisa nje ingqondo leyayixoxa mhlawumbe ngakade ekuzo esibhedlela ngesikhathi elindele ukubeletha. Sacina sesinanzela ukuthi hayi lokhu akukodwa ngoba ubusuku bonke wayelokhu eyalukumunyisa umntwana, umntwana ekhala mchokotsho. Sagcina sesithi lapha ungcono sifikele esibhedlela, esibhedlela khona ngale, kodwa safika sathola-ke i-medication laye wathola i-counseling, hhayi waba ngcono sibili, laye wenelisa ukuthi khona laye athathe umntwana amamukele.
Ingcweti ezicubungula ezempilakahle zithi usekelo oluvela kumndeni lumqoka kakhulu kumama ozithweleyo, ikakhulu abasakhulayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga kuthi lo mnini mthwalo esiphikile. Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka, njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela, kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayamelapha ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lelemelika, namuhla likhefu lokunanza abalwa impi kwelemelika ele-Veterans Day. Leli lilanga eliqakathekiswayo kwelemelika elihlonipha abalwa impi ezijiyeneyo, kambe kulomehluko na lendlela lelilanga elinanza ngalo nxa siqathanisa leleZimbabwe? Ukuphendula lumbuzo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ungakhangela lusukele izolo thina siye emachechi lapha bahle baluqale khona ngale, bayathengisa imfanekiso khona ngale, bakhumbula kakhulu labo abalwela inkululeko yaleli lizwe. Sukela udabuka kwalo besuka kumaBhilithane amaBritish, beqamuka kuwo besiza besiba independent besiza namhlanje, baliqakathekisa zibili kakhulu.
Nxa ukhangele indlela abaliqakathekisa ngalo leli langa uqathanisa lelanga leZimbabwe elifanayo, umehluko ungaphi?
Umehluko engubonayo ungathi ulaphe kutheni lolu suku kubo kalugubi. Ngapha yala ngakithi ngibona ngathi uhlupho usuku lolu solugugile, lungathi luyaguga. Engikutshoyo ngokuguga ukuthi ukuthakazelela usuku, imcimbi eyayisenzakala ngalolu suku sisanda kuvela kuzibuse. 40 years down the line, usela mdlaza lwana ukuthi sathola uzibuse, sathola inkululeko, akusela mcimbi, akusela zinto ezinjalo. Ngiyakhumbula sebele kusese ukuqala kwe-independence, abantu babeminyana ema-stadium lapha kuhlatshwe inkomo, kwenziweni, kuye nemgido yonke le njalo. Khathesi luyadlula nje, abantu bengazange bazihluphe ngokuthi uzwe bethi angisoze ngiyetshiswa lilanga, mpongitshona ngitshiswa lilanga khona le stadium.
Zikhona yini indlela ezingenziwa ukuthi ilanga leli linanzwe ngemfanelo ekhaya, ikakhulu singathi thina kungaba lomunye uhulumende omutsha?
Ngibona ngathi into sibile hluphayo kakhulu eyenza izinto zonke zehle ziye phansi, kuthatha lalo leli langa lokuthakazelela amabutho kumbe independence kumbe okunjalo, indlala. Abantu bavele ngabasela lutho abalucabangayo ngaphandle kokuthi bazame lokhu okuzakwenza ukuthi balale kumbe batshone bedlile, ukuzamela abantu ababo. Ukuthi kungathi ngelanga lona leli linjalo kumele ukuthi uyezamela abantwana, ukuthi uphinde siyatshona ubukele kumbukukela amasosha kumbukukeleni laba abagidayo, kusuka kube zi.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ngosuku lweMemorial Day eseTexas khonapha kwelemelika.
Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk namhlanje sixoxa ngomumo wezombusazwe elizweni ukulandela amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le-CCC othi ulokhi elethemba lokuthi umanyano wesadi kuzaxazulula inkinga eziphathelane lempumela yokhetho lomnyaka ka-2023 athi wanqoba kodwa wacilibezelwa. Singekahle kani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake wakhokhela ebandla liphikisayo le-CCC uMnumzana Chamisa uthi loba nje iqula le-SADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe. Umahlulo bethonisa icala elethesa indodana esikhulumelise ebandla le-ZANU-PF uNeva Mthanga usecele ukuzenyula kuleli cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.